manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi, uri musi wechishanu kubumbi 7, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga ndotenda zvikuru kuti mandipa mukana wakadai Studio 7 kuti ndinge ndichimhorisa vana veZimbabwe munguva yeEaster kuti vanonamata rambai muchinamata muchikomborerwa.
Studio 7 yasvitsa makore maviri nhasi ichitepfenyura.
Magadiko vatereri ini dini Thomas wa mafumo kana kuti mukanya ndine kambo kaika munozwa kanovhurishwa Voice of America.
Bepanau reherald rinoti Reserve Bank of Zimbabwe yambomisa kushandiswa kwemari nemudziyo nevamwe vana muzvina bhizimisi vari kuburitswa munyaya yakaitwa muchiwande nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepanhau reherald rinoti Reserve Bank of Zimbabwe yambomisa kushandiswa kwemari nemudziyo nevamwe vana muzvina bhizimisi vari kuburitswa munyaya yakaitwa muchiwande nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Vatorerwa matano vanosanganisira vaEwan McMillan, vaKamlesh Patni, vaObert Angel uye vaSimon Rutland. Mabhanga ose emunyika anonzi atumirwa matsamba ekuti vanhu ava vasatore mari dzavo. Asi vana ava vari kuramba kuti vari kuita zveuori. Vanhu ava vose vanobuda vachiti vanoshanda nevakuru vakuru vehurumende, bhanga guru renyika uye kambani yeFidelity Printers. Nyaya dziri kupomerwa vanhu ava dzekubuda vachiti vanogona kuchenesa mari dzakasviba dzinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinogona kupinza Zimbabwe muna taisireva sezvo dzinogona kuguma dzoferefetwa nesangano remapurisa pasi rose reInterpol zvichizopawo kuti mamwe masangano akaita seFinancial Action Task Force agume apindira. Asi hurumende yeZimbabwe kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa yakati yakazvipira kuferefeta nyaya dzose idzi. Ofisi yeUnited Nations Office on Drugs and Crimes inoti pagore mari dzakasviba dzinocheneswa dzinosvika matrillion maviri. Dzimwe mari idzi dzinozoguma dzoshandiswa nevanopfurikidza mwero. Mugoziya nezvenyaya iyi Tabata Sachigaro Crisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Chekutanga ndotenda zvikuru kuti mandipa mukana wakadai Studio 7 kuti ndinge ndichimhorisa vana veZimbabwe munguva yeEaster kuti vanonamata rambai muchinamata muchikomborerwa naIshe wedu Jesu Kristo. Ramangwana richanaka nekuti akauya kuzofira matadzi edu kuti tigare zvakanaka. Chepiri ndinotenda Studio 7 kuti muri kuramba muchitipa mukana wakada kutaura nevanhu veZimbabwe. Chinhu chechipiri chinoda kutaura panapa ndechekuti ndinotenda ndinokorokotedza Studio 7.
Tine urombo vateereri, tichazodzoka kuna vaMutasa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kune avo vanenge vachida kutaura nesu makasununguka kutumira tsamba kuStudio 7 @voanews.com. Zimbabwe yabatana nasi nedzimwe nyika kurangarira kushungurudzwa kuroverwa pamuchinjikwa nekuzomuka kwa Ishe Jesu Kristu. Kunyangwe vatendi vari kumakereke vamwe ndivo vatora mukana uyu kuenda kumusha, asi nekuoma kwakaita zvinhu uye nyadzi zveupfumi vanhu vashoma ndivo vakwanisa kufamba. Mugudziya nezvenyaya iyi Mavelasa Mushanga Nyahuye we Studio 7 abata va Jacob Maforo vekereke ye Global Methodist Church iri ku Kansas muno muAmerica.
Kune vatendi zororo reEaster rakakosha nekuti ndori nemudzi wekutenda kwedu. Saka muzororo iri tinopemberera kumuka kwaishe wedu Jesu Kristu, chinova chinhu chikuru chatinobatisisa. Saka kumuka kwaishe wedu Jesu Kristu, asi munguva iyo ino tinenge tichirangarirawo zvakare kuzvipira uko Ishe wedu Jesu Kristu wakaita, pakutambudzwa kwawakaitwa, pakusungwa kwawakaitwa, pakutongwa kwawakaitwa nepakutongerwa rufu chaiko. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatinorangarira, asi tichizonyanya kukoshesa kumuka kwawakaita kubva kuwakafa.
Kwamuri ikoko, zvii zvamuchange muri kuita?
Takatanga nekupemberera Palm Sunday, kana kuti yatinoti Passion Sunday, iyo vanhu vanenge vachipemberera tichiimba hozana hozana kupinda kwaishe wedu Jesu Kristu muJerusalema zvisati zvatanga zvekusungwa kwavo. Kwakupinda mumaservice edu nezuro ndo zuva ratinoti Monday Thursday, zuva rekurangarira chidyo chakaitwa naIshe wedu Jesu Kristu nevadzidzi vavo. Panowa ndipo pavakageza makumbo evadzidzi vavo, vachiratidza kuzvininipisa, kwete kuzvininipisa kwega, asi ndo pavakati ndakukupai murayiro mutsva wekuti mudanane. Saka ndo zvinhu zvatinonyanyokoshesa. Wari pachiitiko ichocho ndipo pavakataura nekunongedza kutengeswa kumukirwa kwavanga vachiitwa. Nhasi tinenge takutaura nenyaya yekufa kurowerwa kwakaita Ishe wedu Jesu Kristu pamuchinjiko. Maservices asi Sunday tinotanga kuseni seni, tinomukira na 6:30 kundopemberera kumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu.
Va Jacob Maforo vekereke yeGlobal Methodist Church kuKansas muAmerica vachitaura vari parunhare naMavelas Mushanga Nyahuye weStudio 7. Vamwe vagari vari kumhangura mudunhu reMashonaland West vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa anodzivirira mhirizhonga, vachipomerwa mhosva yekuramba kubva pavaichera goridhe zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vagari ava vanoti vainge vataurirwa kuti vachere goridhe panzvimbo yemafuro emombe nesvikiro renzvimbo iyi Rotina Mavhunga, iro rakambonyepera makurukota ehurumende kuti rainge raona dhiziri pagomo riri pedyo nechinhoyi. Vanhu ava vanoti pavaichera vari vega hapana mhirizhonga yakaitika kwemazuva matatu. Asi zvinonzi kusawirirana kwakazoitika pakauya mapurisa anodzivirira mhirizhonga. Vanoti havazive kuti ndiani ainge audza mapurisa nezvekuwanikwa kwegoridhe kunozivikanwa nezita rechikorokoza rekuti kudhuka mari munzvimbo yavo. Pakazoya mapurisa, nzvimbo yetesi yainge yazara makorokoza kubva kumativi mana ose enyika. Mumwe mugari wekwatesi vaRain Mazwi vanoti vanhu vakamboita mari kwemazuva matatu pasina mapurisa, asi vanhu vakazozvindikitwa nemapurisa, izvo zvisiri kufadza vakawanda munharaunda iyi.
So initially vanhu vakamboshanda for 3 days pasina polisi, kwazomuitwa raid yeblack boots.
Vamazwi vanoti chinogumbura ndechekuti mapurisa ave kungorova vanhu pese pese vachiti vadzokere kwavakabva.
Kukatuma rore black boots and the kodonzi the whole area vakatanga kurova vanhu endanhasi arikungoita kusvika mumashopisi vagara vanhu vorova vanhu zvekere kwamukabva.
Zvinonzi pakuda kubvisa vanhu zvechisimba ndipo pakakuvara vamwe vanhu vaviri zvakaipisisa ndokuzonofira mberi. Svondo rakapera, panonzi paka wanikuwa ozwa kare mumwe mkaza akafa atove kunuwa panzimbo ii. Atuma polisa ave kupomerwa mosa yeku badalisa vano chivoko muhomwe kuchiva pinde vachichera gorido usiku vachizobuda mamba kweza. Mumwe arikubadara chivoko muhomwe kuchi apinde anoda kuzika wanestari kuti Kristen Mushandi uyo anoti.
Ya mabasari kwa mabindiro nguwa yekupinda kuno bindu kwa kuma maneru. Kutango kuma pangopacho kwa mso siyana na mazuro kwa kuma 8, kwa kuma 10, kwa kuma 12. Siyana na kuti pa ground kwa kamira se. Deni pa zimari, pa inziyo 150, sana mwetu kwa 5, kwa kuma 10.
Izo sino tigirwa na my precious Masango nengwe paramende inomirira Mangura. Awanoti mapurisa alikuchenge teda njimbo ya kaputika goride varikuita zewori.
Tambo tukonu kwa itikara itina ondele kuchini. Mapurisa alikurambiza wanu kuchini. Anazo mfumira wanu maneru wachi wabadari za maru. Gana antuto mbote wa rana dispo. Ndofunga chafa gana dispo. Kutituo nisani kutishinga gazri sita fake.
Panye kufa kwe wanu amai Masango wanu tiparunzi pane muna kachakuru waka kuwara asia anakwende kwa kuchipatara chemu Mangura.
Ndakatombo tshaya kunozvitsvaga pakafa munhu handisati ndazviwana ndakatomboshika nepaclinic ndisati kutsvaga information iyoyo kuti vamwe vaiti atakurwa akaenda paclinic.
Mutauri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vanoti kana kuchiparwa mhosva mapurisa anoenda kunomisa kuparwa kwemhosva sezvo anotarisirwa nemutemo wenyika.
If issue is long pachiparwa mhosva we move in terms of the country's constitution. As long people are doing illegal things which are contravening the country's laws, the police has to move in and ensure law and order is maintained.
Mukuru wesangano Center for Natural Resources Governance Vafarai Maguu vanoti dambudziko iri rinopera chete kana pave nemutemo unoita kuti makurokoza apihwe maresinesi nemari isingadhure.
Saka dambudziko iroro rinongogadziriswa chete kana hurumende ikapa mutemo kadzika mutemo unoita kuti makurokoza wakwanise kuwana maresines asinga juri.
Asi mukuru mubazi rezvicherwa mudunhu remachona land west valove mobvurire vanoti vave kushanda zvakasimba kuti vape vanhu maresines nekukurumidza. Vatiwo bazi ravo harinei nezvinenge zvichiitika panenge pawanikwa goridhe sezvo riri basa remapurisa. Kucherwa nekufambiswa kwegoridhe munyika kunonzi kuri kuitwa zvine huori mukati izvo zviri kukonzera kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Izvo zvave kufumurwa nepfenyuro yeAl Jazeera asi hurumende yakagara yataura kuti iri kurasikirwa nemabhiriyoni emadhora kuburikidza nehori mukutengeswa kwegoridhe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochidzokera kune nyaya yedu yeAl Jazeera sezvo tamboita matambudziko nemishina yedu. Asi RBZ sekutara kwatamboita yatura matano ekumbomisa kushanda kwemabhanga nemidziyo yevanotevera vaEwan Macmillan, vaKamlesh Patin, vaHubert Angel uye vaSimon Rutland. Kuti tizeye nezve nyaya iyi tabata sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa.
Zvino nyadzisa asi zvinhu zvetagara tichiziva kuti zvinoitwa nevakuru munyika ino nevamwe vanoshandisa mazita evakuru munyika ino. Tinoziva kuti nyika ino ina upfumi hwakanyanyisa asi yaparadzwa nokuda kwehuori nokuda kweumbimbindoga.
Zvave kufushunurwa izvi zvinorevei vamutasa?
Izvi zvabudisa pachena zvinhu zvatagara tichiziva tichizevezera munyika muno tichiziva kuti kune vakuru vari kumora upfumi hwenyika vachiuendesa kunze vachitora pfuma yenyika vachigovana voga. Nyika isina zvipatara zvine mishonga, isina migwagwa yakanaka, isina magetsi, isina kana zvikoro nemabhuku muzvikoro, vashandi vasingatambiri vachitambudzika vachipunyaira. Izvi zvakanyanyira kuipira nyika nokuti zvinotadzisa nyika kubudirira. Asiwo zvinokanganisa zita renyika.
Zvinokanganisa sei?
Mune zvekufamba kweupfumi hwenyika. Pasi rose mabhanga haatenderwi, kunyanya mabhanga makuru enyika, kuti aite zvinhu zvakadai zvinoisa dzimwe nyika munjodzi dzekutenderedza mari zvisiri izvo uyezve kubhadhara vanhu vanogona kukanganisa runyararo rwenyika materorists. Saka zvaisa Zimbabwe panguva yakaoma zvekuti dzimwe nyika dzicharamba kunyatsodzidzana nesu uyezve dzinogona kutipa zvimwe zvirango zvichatadzisa upfumi hwenyika nekugadzikana kwenyika kuti zviende mberi.
Asi Al Jazeera isati yafushunura nyaya dzewori dzinonzi dziri kuitwa idzi, hurumende kayanga ichiti imi vemasangano akazvimirira oga ndimunogona kushandiswa kuchenesa mari dzakasviba idzi kana kuti money laundering. Zvakuitika zvinorevei?
Izvi zvabudisa pachena nyaya yatagara tichitaura kuti kuma NGO hakuna boka rinoita uori hwakadai kana rinofambisa mari zvisina kumira zvakanaka zvingakanganisa kugariswana kwenyika pasi rose. Asi zvinoitwa nevane simba nehurumende nevari muhurumende.
Avo vanga vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition, sangano rakazvimirira roga vaPeter Mtasa vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yakanda zvombo zvemuchadenga muGaza muPalestine uye kuLebanon. Izvi zvinotevera kukandwa kwezvombo muIsrael nevari kunzi neIsrael yacho ndevechikwata cheHamas. Israel yatumirawo ndege ichiti iri kubhomba mwena inoshandiswa neveHamas kuirwisa. Kunetsana kwakatanga mushure mekunge mapurisa emuIsrael arwisana nevanhu vemuPalestine muJerusalem mukereke yeAl-Aqsa Mosque.
Kanya ndini nekambo kaita kunozwa kanozviswa Voice of America nabunana blessing kachizorwara zvakare program yavo ende ndozwa kuti vana blessing vapedza 20 years makore makumi mairi vashandira zvekubroadcasta vachitaura nevanhu. Aiwa tinokutendai zvikuru, muri kushandira vanhu basa renyu rakakosha kuti pane zvimwe zvinhu zvatinenge tisingazivi zvatinotozwa kwamuri. Saka nemakore amagara aya, aiwa tinoti makorokoto, ngazvirambe zvakadaro, rambai muchishandira vanhu.
Nasi nepfenyuro yeStudio 7, Shona iri kupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva zvayaparurwa musi wa7 kubvumbi 2003. Zvirongwa zveStudio 7 zvinoburitswa pamasaisai anosanganisira maradio, materevhizheni, nharembozha nepadandemutande pasi rose. Studio 7 ine muzinda muWashington DC asi iine vatori venhau mumatunhu ose emuZimbabwe, South Africa neBotswana. Ko vanhu vanofungei nezvekutepfenyurwa kweStudio 7? Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, regai tiende kune vateereri vedu uye tinzwewo kubva kune mutori wedu wenhau Frank Chikore uyo ari muHarare. Tine urombo vateereri, mishina yedu inenge isiri kunyatso famba zvakanaka asi makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kana muchida kupinda muzvirongwa zvedu zvakaita selive talk kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Iko zvino tochienda kune mutori wedu wenhau Frank Chikore.
Makadi pano pa Studio 7. Tinokukorokotedzisai mose nemakore akawanda akadai asvitsa nepenyuro yeStudio 7. Zvirongwa zvinondigonera zvakanyanya inhau dzamunopakura zuva nezuva. Kwandiri munondigonera zvakanyanya. Uye ndinoti pasa mberi. Chimwe chirongwa chandinofarira chiya chamukomata nonoka hwande cheSunday. Ndechimwe chandinofara nacho. Kuvashamarari vose vari pamberi, tinongoti mukoma Blessing Zulu namukoma Jonga Kandemire, mukoma Evans Zininga, vatananoka hwande namakota Mavlas Mutanganya uye mose muri mbinga kwandiri panhau. Mose muri vagoneri vangu pane zvose. Pasa mberi nokutendai kubva kwandiri Paul Stole.
Korokoto pa Studio 7 makore mazhinji ekutepfenyura rambai makadaro. Hakunoku tine vanotigonera vari kutorara vari kunoku number 1 yangu zvangu ndimukoma Godin Mangudla hava vanoverenga zvekuti hauna chaunopotsa. Tenda pana Frank Chikora hauna chaunopotsa. Tenda pana Rutendo Mawere hawa ndokubata basa zviko kwatitaure. Tenda pana Botswana hava pana Shingrai Madondo hava munoverenga mukoma hazvina chitsotsi. Tojamba toti kuseri kokoko mukoma Jonga Kandimire hawa kana muri pamuchini utonzvari zvinofamba kuma Blessing Zulu baba hawa titauri hawa munozama munorova sisimave hawa pakubvunza chaikwere hawa munobvunza zvona zvanzwa kuti ya zvima pabasa chaiko chaiko ndambaya makadaro ndi Admiral Ngorima uyu nemakorokoto pa Studio 7 kupano pa South Africa pa dzamina pazvita.
Dokutenda Studio 7 zvizhinji nokusvika kwaye makore 20 years ichitipa nhau murimi wechishona neisindevele. Tinokutenda zvikuru Mwari kwasvitsa kwaita makore 20 years muzorana zviri shano. Zvinhu zvinova zvinhu zvakakosha zvikuru. Tinokutenda Mwari. Tirinewo ndakatanga kutira Studio 7 mugore ra 2006 tichatevera ma 20 minutes shona nendevele. Toda kutenda zvikuru Mwari naizvozvo nebasa guru riri kubatwa nekuti zvishona zvirongwa zvawanda kudhara kwangu kusina malive talk kusina na let's talk kusina nezvimwe zvirongwa saka takutenda zvikuru nezvirongwa zvose zviri kubikwa neStudio 7 zvinova zvirongwa zvakakosha zvikuru. Tinodai Studio 7 ikaramba ichienda mberi ikaramba ichitipa zvimwe zvirongwa zvakawanda. Tinokutenda vose vari kubata basa vari kugona. Handina waningati uyu ndiwo aita number 1 mose muri manumber 1 kubva kuna ba Jonga Kandimiri kubva kuna ba Blessing Zulu baba tinoka wande tete Mavlas Mutanganya uye baba Evans Zininga nevari kumusha vose vatori venhau ndakutenda izvikuru ndichitarisa futi nokuisindevere ndakuvatenda zvikuru vana baba Gifts Dube vana baba Ndunga Miringomo vana baba Chris Gande nana amai Salekile Mutanga nana amama Gumede Said nana Mike Ove nevamwe vose vari kushanda kuZimbabwe ndakutenda zvikuru dai Mwari akarikufadza Studio 7 ikaramba ichienda mberi nokuti redhi yevanhu iri kukura tikuona basa iri kuita tinofanira nokupembera nayo. Chimwe chinandingokumbira pachirongwa chezvechitendero chemusvesvondo dai chaishandurwa chaipaitwa zvekuparidzwa zvinopiswa munamato ndisingarozi kuitwa zvakashata zvakanaka kudai paparidzwa ndiko kuna chiwei nokuwedzerwawo kana kuti malaptop pakeone laptop inobato zvezvitendero zvinhu zvinenge zvakanaka zvimwe zvose tinozvitenda hakuna chatingati chakaipa chiri kuitwa.
Tinotenda zvikuru vateereri vedu veStudio 7 vakwanisa kutumira mashoko nemavhidhiyo vasina kuwana mukana teererai chirongwa chedu cheLive Talk. Iko zvino tochienda kumutori wedu wenhau Frank Chikore ari muHarare achitaura nezvekusvitsa kwemakore makumi maviri kweStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vakawanda vakaita samuzvare Tendai Nyakurumbwa vati vanofara zvikuru kuti chirongwa cheStudio 7 chiri kupa veruzhinji mukana wekunzwa nyaya dzisina divira dzakarerekera uye dzine udzamu.
Studio 7 inepfanyo yakanaka chaizvo, inotipa zvinhu zvemuno muZimbabwe zvakasiyana siyana.
Mumwe muteereri weStudio 7 vaMoses Kumbweya avo vanogara kuBulawayo vati chirongwa cheStudio 7 chakanaka zvikuru asi hachisi kusimbisa nyaya dzekuita tsvakiridzo dzine udzamu kana kuti investigative journalism.
Munguwa ini atiri ya masisa 20 years. Yau ya munguwa ya kanaka tine wamu watepe nyuriwe au jazira watipa chitikoche gold mafia. Zinu, zino tipata chose kuti kana zime nepe nyuro zeku nyika zikuwa nisa kuongorora uori. Kuti upere neku shunguru dogano ya Zimbabwe. Kwa hizo nepenyuro zimashandra muu naraonda zedu. Kwa sei wasinga zone uo wasinga ite ii atinoti ongororo iwa tepenyuri. Nonzi investigative journalism.
Mutauri wesangano re Crisis in Zimbabwe Coalition wa Obet Masaraure vati Studio 7 yakashanda zvakasimba makore makumi maviri apfuura kuudza vanhu nyaya dzinobata kodzero dzavo pamwe nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Studio 7 yapa vanhu vanogara vari marginalized vanodzvanyirirwa voice rekuti vakwanise kunzwikawo nyaya dzavo.
Izvi zvatsinirwawo nemutauri webato guru rinopikisa re Citizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere.
Studio 7 nepfenyuro inobatsira ma citizens zvakanyanya nekuti pa nhau yezvinhu zviri kuitika munyika, nyaya dzesarudzo, nyaya dzekodzero, nyaya dzekutongwa kwenyika. Tinoziva kuti muZimbabwe ZBC haibuditse zvizere zviri kuitika munyika, saka zvinenge zvakanaka kuti dzimwe nepfenyuro dzikwanisewo kutaura sezvinoita Studio 7.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo
tinokutendai namabasa imbiri akadai nokuti munoziva soruzi takaita chifocho kuti takatapwa nemamwe marudzi tikashandisirwa zvivharo zvakaita sendimi. Tikatora somuenzaniso ndimi yechirumbi yokuingirendi uko yakauya muno ikashandisiwa pane zvose zvaiitika mukurarama nehurumende dzaapambepfumi vadzvanyiriri. Pavaitaura zvinhu zvavo rudzi rwedu harwaiziva nokunzwisisa zvazvaireva. Saka ndo chakava chinhu chikuru chokuparadza rudzi ruchitasva matunduru.
Mibvunzo yatatumira gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo Vanik Mangwana yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo, asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati havo
vazhinji vanoenda paStudio 7 kuti vanzwe zvinotsoropodza nyika, asi zvinofanira kutatsanurwa nguva dzese. Saka ini ndinongotenda mukana iwoyo wekutatsanura nekutsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei.
Valoid Damba, mutauri wemutungamiri webato reMDCT vatiwo
vanonamata rambai muchinamata muchikomborerwa naIshe wedu Jesu Kristo. Ramangwana richanaka nekuti akaya kuzofira matadzo edu kuti tigare zvakanaka. Chepiri, ndinotenda Studio 7 kuti munoramba muchitipa mukana wakada kutaura nevanhu veZimbabwe.
Nyanzvi munyadzo zvobudiswa kwemashoko varashwiti mukundu vati dai pasina kuparurwa kwechirongwa cheStudio 7 vanhu vazhinji vasina chavari kuziva pane zvinenge zvichiitika munyika.
Dai pasina nepfenyuro dzakaita sana Studio 7 Zimbabwe dainge iri murima. Studio 7 yabatsira kuti vanhu veZimbabwe nevari kunze vazive zviri kuitika mukati menyika, vanhu vazotora matanho kana kuve nepfungwa dzinenge dzakaumbwa kuburikidza nekuziva zviri kuitika mukati menyika.
Studio 7 inoteererwa nevanhu vakawanda muZimbabwe pamwe nekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Hongo Studio 7 iri kupemberera makore makumi maviri kubva zvayatanga kutepfenyura, asi hatikanganwi mamwe magamba ayo akatisiya anoti Carol Gombakomba, Brandon Murphy, Peter Banga aizikanwa nekuti Safari Njema uye Sandra Nyaira. Muchirongwa chedu cheLife Talk nasi tichataura nezvekusvitsa makore makumi maviri ekwaitwa neStudio 7 uye kucherechedzwa kwezuro reEaster nemaKristu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murai zvakanaka vateereri. Lokusiyamina Gaina Saidi munaudze Isindebele.